manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi Urumso emugovera kukadzi 6 2021 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Ray Choto, ndichitepfenyura chirongwa chino, ndiri kumba, nepamusana pekuchira dambudziko rechirwere cheCOVID-19. Hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Abuda mubvunzo dzevana veGrade 7 zvinoratidza kuti nyaya yemazamanishoni ari kunyogwa nevana, akungopaswa nevana vane mari muhomwe, vane vabereki vane zvikwanisiro zvakati wandei kudarika vamwe, vana vanotambura vekumaruwa vari kusara vari kumashure.
Varairidzi vekumaruva vanoti zvakabuda mubvunzo dzeGrade 7 zvinoratidza kuti varombo vacharamba vari kumashure munyaya dzedzidzo. Asi bazi reZimbabwe School Examinations Council rinoti gwaro riri kutenderera padande mutande iri harina kubva kumahofisi aro.
Africa inofanira kutambira mashoko ayo nokuzvida pamuchete nokuzirova dundundu kuti tiri vanhuvu tazoone kwavo kuti shandira nenyika dzehombedzo dzavona kukosha kwedu isiwo tichiona kukosha kwavo kwatagara tichingovona kuti vakakosha tagara tichingotsvaga ushamwari neAmerica.
Africa yokurudzirwa kutambira mashoko emutungamiri weAmerica vaJoe Biden ava vanoti hurumende yavo yakazvipira kushanda nenyika dzemuAfrica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu 15 vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pachiuru chimwe chete nemadzana matatu nevatatu 1303. Rechizivisa zvakabuda muongororo dzakaitwa nezuro, bazi rezveutano rakati vanhu 160 vakabatwa nechirwere ichi. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pazviuru 34 nemazana matatu nemakumi matatu nemumwe chete, kana kuti 34,331. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vava zviuru 20 nezvisere nezana nemakumi mana nevashanu, kana kuti 28,154. Uye vachiri kurwara vava zviuru 4 nemazana masere nemakumi masere nevatatu, kana kuti 4,883. Uwandu hwatazivisa uhu hunogona kuchinja nhasi manheru, apo hurumende chazivisa zvabuda muongororo dzaitwa nhasi. Izvi zvinoburitswa Studio 7 isisiri kutepfenyura. Sangano rinomirira varairidzi vekumaruva reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, rinoti kusabuda zvakanaka kwevana vakawanda vekumaruwa mubvunzo dzeGrade 7 mucherechedzo wemukahwa uripo pakati pezvikoro zvemumaguta nezvekumaruwa munyaya dzezvipanisiro pamwe nehunyanzvi hwevarairidzi vanozvipira kunoshandira kumatunhu aya. Mutungamiri waTUZ vaObed Masaraure vanoti zvakabuda mubvunzo idzi zvinoratidza kuti mazamanishoni ave kungopaswa chete nevana vane vabereki vane mari dzekukwanisa kupa vana vavo zvikwanisiro zvinoita kuti vawedzere ruzivo rwavo. VaMasaraure vanoti vabereki vakawanda vari kumaruva varombo uye hakuna zvikwanisiro zvakaita semadande mutande yekuti vana vadzidze vari kumba, zvikuru munguva ino yekuvharwa kwezvikoro nekuda kwedenda reCOVID-19. Zimbabwe School Examinations Council, ZIMSEC, yakazivisa nezuro kuti zvakabuda mubvunzo dzeGrade 7 zvave kuwanikwa munzvimbo dzakanyorerwa bvunzo, uye zvinoratidza kuti Vana vekumaruwa zvikuru kumatunhu eMatabeleland vakakundikana zvakanyanya kuchitiwo zvikoro zvemuHarare ndizvo zvine vana vakawanda vakabudirira zvemhando yepamusoro soro. Chikoro cheAspidel chiri muHarare ndicho chakatora mukombe pazvikoro zvose zvemunyika. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navamasaraure.
Kabuda mubvunzo dzevana veGrade 7 zvinoratidza kuti nyaya yemazamanishoni ari kunyokwa nevana akungopaswa nevana vane mari muhomwe vane vabereki vane zvikwanisiro zvakati wandei kudarika vamwe. Vana vanotambura vekumaruwa vari kusara vari kumashure. Kuwanikwa kweHarare ichienda kumberi hakushamisi, sezvo zvikuru zvizhinji zviri kunge zviri mutop 10 yeGrade 7 gore rino zviri zvikoro zvemaprivate schools anokwanisa kunge achienderera mberi nekudzidzisa vana online kana kushandisa maremote mechanisms panguva yekunge zvikoro zvakavharwa. Zvikunyanyonzwisa hasha kuratidza kuvharirwa panze kwakuitwa vekumaruwa, kuvharirwa panze kwakuitwa macommunities ari marginalized, kusanganisira kunana Matabeleland, kwekuti tichiona maschools ane ma0% pass rates ari kuwandira nzvimbo idzodzo nenyaya yekuti hurumende hainambobvira yaita zvikwanisiro zvakakwana zvekuti vakwanise kuwana infrastructure ingaite kuti vakwanise kuita remote learning panguva yekuti vana vasingakwanisi kudzidza mafysical lessons izvezvi.
Imi muri mutungamiri wesangano revarairidzi vekumaruwa, kuderera kwehuwandu hwevana vakabudirira mubvunzo yeGrade 7 vari kumaruwa kunosiya papi nhengo dzesangano renyu?
Isusu varairidzi vekumaruwa takagara taisa zvisungo zviviri zvatakagara tatara kuti dai hurumende yatipa chekutanga cheyatinoti education equalization fund yekuti ipawanike homwe inoungwa nehurumende inoita kuti tisimudzire infrastructure yezvikoro zvekumaruwa, tisimudzire kutengwa kwezvinoshandiswa pakudzidza nekudzidzisa vana vari kumaruwa. Chechipiri takagara tatara tichiti dai paitwa homwe retention and attraction allowance. Mazuva ano vari kuiti rural allowance asi vachiburitsa mari shomanini isingafadze varairidzi kuti vanzwe udokwa dokwa wekuda kudzidzisa kumaruwa.
Tinoonawo kuti zvikoro zvakakwasika kuvharwa nekuda kwecovid-19 iro gore rapera iri vana vasati vanyora bvunzo. Zvakakanganisawo zvakadii vana gadziriro yavo yekunyora bvunzo yeGrade 7?
Hongu zvakakanganisa zvakanyanya mabudiro anoita maresults. Zvakanyanya zvaafekta vana vanga vari kumaruwa nedzimwe nzvimbo dzakanyanyosaririra kusina mukana wekuti murairidzi angakwanisa kudzidzisa vana pamadande mutande. Ende vana vemuHarare vakawana mukana wakawanda wekuti vangadzidze kumadande mutande sezvo kuine mafacilities ane maresources ari nani kudarika dzimwe nzvimbo.
Sesangano rinomirira varairidzi vekumaruwa, zvii zvamungati zvishuwo zvenyu kana shuviro yenyu mune ramangwana redzidzo yevana vekumaruwa?
Isusu chishuwo chedu ndechekuti mwana anodzidza kuBhinga ngaawane mudzidzisi akafanana neanodzidzisa kuHarare. Kuti timuwane mudzidzisi iyi tinofanira kuita zvakaitwa kuMexico, zvakaitwa kuMozambique, zvekuti mari yacho inopiwa murairidzi ari kunoshandira ikoko ngaiwandisise, zvekuti varairidzi vese vane utesha hwenjere vanorwirana kuti ndoda kunodzidzisa kuBhinga kumatepa tepa nedzimwe nzvimbo dzese dzinosvorwa.
Avo vanga vari mutungamiri weAtuz vaObed Masaraure vachitaura vari paRonare vari muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Inoti gwaro riri kutenderera rine zvakabuda mubvunzo dzeGrade 7 harina kubva kumahofisi ayo, asi inobvuma hayo kuti vana vekumaruwa vakawanda havana kuita zvinotarisirwa mubvunzo dzavo. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Mutauri weZinsec Muzvare Nikolai Dlamini vati gwaro riri kutenderedzwa pamadande mutande richiratidza kugona nekutadza kwakaita zvikoro pabvunzo dzeGrade 7 nderemanyepo. Asi vabvuma havo kuti kubudirira pabvunzo kwevana vakanyora bvunzo gore rapera kwakadzikira. Muzvari Dlamini vati kudzikira kwehuwandu hwevana vakanyora bvunzo hwakakonzerwa nekuti vana havana kuwana nguva yakakwana yekudzidza nekuda kwechirwere checovid-19.
Vana vakanyora gore rino bvunzo rechinomwe tinoona kuti pasireti yavo yakadzika ne9.79%. Uye tinotarisira kuti zvaidaro nekuti tinoziva kuti nenyaya ye COVID-19 yakauya ikabata nyika dzese vana veruzhinji vanogona kuti vakakundikana kuwana access yakakwana sezvo tichiona muno muZimbabwe nedzimwe nyika dzakafanana nesu dzakaafekteka saka tirikuti isusu panyaya yekuti vana vakanyora nenguva yekuti kwakune malockdown vana vasinokwanisa kunyatsoenda kuchikoro.
Mukuru webazi rezvedzidzo mudunhu remashonaland west vagabriel muma vati havasati vave kuziva kuti vana vakawanda vakabudirira pabvunzo ndevemadhorobha here kana kuti ndevekumamisha sezvo zvichazivikanwa kana zvikoro zvatora zvakabuda mubvunzo nemuvhuro. Asi mumwe mudzidzisi varosten mutapa vati havasi kushamisika nekudzikira kwevana vakabudirira mubvunzo sezvo vadzidzisi vainge vasingaite basa ravo nekuda kwemari dzemihoro shoma.
Saka tiri kuonazve nekunzwa kuti marizautsi aya kubuda kwaaita ari kuratidzaiwo kuti vana vakapasa vari kuramba vachiita vashoma, vadonha nezvibodzwa zvinokwana izvokuita zvipfumbamwe kubva muzana. Kureva izvokuti hazvina kumbomira zvakanaka. Asi kana taakuzviongorora kuti chingava chinyi chiri kuita kuti vana vedu vakundikane kudai, tikatarisa murayiridzi anova ndiye anova munhu anotarisirwa kuti asimudzire kupasa kwevana, ane nhunha dzake dzisiri kutariswa neuyo akamupinza basa. Nhunha dzemurayiridzi dzinotangira pamuhoro wake waanopiwa.
Gwaro riri kutenderera munyika iro rarambwa neZimsec rinoratidza kuti vadzidzi vemuzvikoro zvemumadhorobha nemaguta ndivo vakapasa zvinonwisa mvura, ukuwo vari kumaruwa akaita seMatebeleland nemamwe matunhu kune zvikoro zvaishaya kana mwana mumwe chete zvake akabudirira mubvunzo dzakanyorwa gore rapera. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vatumira mashoko avo kuvatungamiri vemuAfrica avo vari kuita musangano padande mutande senzira yekuti vanhu vasatapurirane chirwere cheCOVID-19. VaBiden vaudza musangano uyu kuti America yakagadzirira kuvasahwira wenyika dzemuAfrica mukutsigirana, mukubatana pamwe nekuremekedzana. Vati izvi ndizvo zvinopa America kuti ishande pamwe nemasangano epasi rose akaita seAfrican Union. Vati pasi rose rinofanirwa kushanda pamwe chete kuitira kuzadzisa shuviro yeremangwana rakanaka, remangwana rine kukura munyaya dzekutengeserana kunopa pundutso munyika dzose.
That's why my administration is committed to rebuilding our partnership around the world and re-engaging with international institutions like the African Union. We must all work together to advance our shared vision of a better future. A future of growing trade and investment that advances prosperity for all our nations.
Va Biden vati nyika yavo yakazvipira kuvaka zvakare mushandira pamwe nekubatsira vanhu vemuAfrica pazvinhu zvose zvinosanganisira kurwisa chirwere cheCOVID-19 uye mukushanda neAfrican Union mukupedza mhirizhonga dziri kuuraya vanhu vakawanda mudunhu reAfrica.
To reach this future, we also must confront the serious challenges we face. That includes investing more in global health, defeating COVID-19, and working to prevent, detect, and respond to future health crises, and engaging in sustained diplomacy in connection with the African Union to address conflicts that are costing lives all across the African continent.
Va Biden vatiwo America yakagadzirira kuvasahwira weAfrica uye inodavira zvinoitwa nenyika dzemuAfrica. Vatiwo kunyange hazvo paine zvipingaidzo zvihombe, hapana kupokana kuti nyika dzedu, vanhu vedu pamwe neAfrican Union vakazvipira kugadzirisa zvipingaidzo izvi.
But the United States stands ready now to be your partner in solidarity, support, and mutual respect. We believe in the nations of Africa, in the continent-wide spirit of entrepreneurship and innovation. And through the challenges ahead, although they're great, there is no doubt that our nations, our people, the African Union, were up to this task.
Imwe nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika pamwe nekufambiswa kwemabhizinesi pasi rose, Professor Elliot Masocha, vanoti vatungamiri vemuAfrica vanofanirwa kutambira mashoko ava Biden zvine rukudzo mukati uye vafunge zvakadzama kuti vangasimbaradza sei ukama hwavo nehurumende itsva iri kutonga muAmerica.
Ndinoona ndinoona sokuti danho guru chose rinofadza Afrika kuti yavone kwavo nomutungamiriri wazopinda iki zvino vaAmerica vaBiden tichitarisa makore mana apfuura aya kuti vanga varipo vaTrump vava vasina chinangwa chokushandidzana neAfrica kana kuikurudzira Africa kuti isumukewo pairi ipapo. Saka vaBiden vaichaura mashoko iwaya zvinofanira kufadza ruzhinji rweAfrica kuti taakuzoitavo hama yakaita seAmerica isingatitarisiri pasi zvekare isingavui kuzoda kutitorera zvatiinazvo asi kuti tikwanise kushanda tose tichisumudzirwavo kuAfrica isuvo tichisumudzira America.
Iyo Africa inofanirwa kutambira sei mashoko akadai ataurwa navaBiden?
Inofanirwa kutambira mashoko aya zvinorukudzo mukati pamwe nokutenda mukati zvichienderana namabatirwo namavonerwo ataiitwa navaTrump vabvapa. Saka Africa inofanira kuzviona kuti yakakosha yaakutsvagwawo shamwari hwayo nenyika hombeka. Saka neimwe nzira ndakati Africa inofanira kutambira mashoko aya nokuzvida pamwe chete nokuzvirova dundundu kuti tiri vanhuvo tazoone kwavo kuti shandira nenyika dzehombe idzo dzavona kukosha kwedu isivo tichiona kukosha kwavo kwatagara tichingovona kuti vakakosha tagara tichingotsvaga ushamwari neAmerica. Asi makore apfuura mana aya ushamwari hwohwa husingatambirwi ike zvino hwauya tinofanira kuchihutambira namaoko maviri kuti huyai tishandire pamwe kunyanyanyanyanya nguva yatiri ino yokurwisana nechirwere COVID-19 chiri pasi rosa.
Mataura imi nyaya yedambudziko recoronavirus, ivo vaBiden vataurawo kuti nyika yavo yakazvipira kushanda neAfrica mukurwisa COVID-19. Zvii zvingaitwe nenyika dzemuAfrica kuti dziwane rutsigiro ruzere kubva kuAmerica?
Nyika dzomuAfrica dzinofanira kunge dzichitevedzera kunyanyanyanyanyanya zvinotaurwa nokukurudzirwa neWorld Health Organization kuti vashandire pamwe chetezvo kuti vakwanise kukondirola chirwere chisanyanye kupararira. Zvekare nyika dzomuAfrica dzinofanira kunge dzichitsvagawo ushamwari nedzimwe nyika dzokudze dzokudze.
Mutungamiri weAmerica ataurawo zvakare kuti izvo nyika yavo nehurumende yavo yakazvipira mukusimudzira mabhizinisi muAfrica. Zvii zvingaitwe neZimbabwe kuti igutse America kuti ipindewo muzvirongwa zvokudyidzana munyaya dzemabhizinisi zvemhando yepamusoro?
Zvakati wandei zvakatenge zvavudzwa nyika yeZimbabwe nechekare neAmerica payakatemerwa zvirango zveupfumi kubva kuna ana 2000 uko zviripo ike zvino kuti vakatoudzwa kuti kana muchida kunyanya kudyidzana nesu zvakapambira zvamabhizimusi munofanira kunge muchivandudza utongi hwenyu hwaunoti mahuman rights ayaya muchiita sarudzo dzenyu dzisina kubira mukati. Zvekare mapurisa enyu namasoja vachinge vasingarovi vanhu mahuman rights ayaya ndizvo zvinoda nyika dzakaita sana America izvozvo. Zvikaitika izvozvo kuti utongi hwenyika yeZimbabwe kunge huri utongi hunovandudzwa huchiitawo utongi hwekuti hunokoshesa kodzero dzavanhu.
Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika pamwe nekufambiswa kwemabhizinesi pasi rose muzvinafundo Elliot Masocha vachitaura vari parunhare vari mudunhu reOhio kuno kuAmerica. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai vane sangano riri kuita mabasa akawanda anobatsira madzimai panguva ino yeCOVID-19.
Ndinonzi Edna Masiwa, ndichishanda ndiri kuWomen's Action Group muno muZimbabwe. Women's Action Group isangano rinomirira kodzero dzemadzimai, chiripo kukusumudzira nekuona kuti kodzero dzemadzimai dzachengetedzwa. Patinotarisa kudzivirirwa kwemhirishonga mudzimba, tinotarisa zvakare nyaya dzeutano hwakanangana nenhengo dzesikarudzi, totarisa zvakare yatinoti transformative leadership, tozotarisa zvakare mabasa akanangana nekuona kuti kungaitwe sei mabasa anoitwa panenge paitwa maemergency.
Munoshanda munzvimbo dzipi?
Women's Action Group tingangoti tiri national organization. Tiriko kuma provinces ese. Inoenda kuti program yatinenge takatarisana nayo iri kuitirwa kupi. Tine imwe program yatinoita kumasvingo kuBulawayo nekuGweru. Toita imwe zvakare yatiri kuita kuBhindura, Marondera, Guruve nekumabvuku. KumaNikaland tiri kushanda tiri mumadistrict matatu anova Bwera district, Chipinge district neMutasa district. Tinobata nzvimbo dzakawanda muno muZimbabwe.
Tombotarisa panguva ino yeCOVID-19, zvii zvamuri kuona zvichisangana nyanya nemadzimai panguva ino?
Nguva ino tiri kuona madzimai atisangana nematambudziko akati wandei nekuda kwekuti madzimai anga angogara achisangana nematambudziko kusati kwatombouya denda reCOVID-19. Madzimai vari kusangana nedambudziko kakawanda pakuda kuti vaende kunzvimbo dzavanogona kuwana maservices akanangana neutano hwenhengo dzesikarudzi zvinosanganisira kwekuponera chaiko. Tinoona kuti dzimwe nguva madzimai anotadza kusvika kunzvimbo kwekuti vasununguke apo vanenge vakuda kubatsirwa pavanenge vane pamuviri. Tinoona zvakare madzimai ari kusangana nedambudziko kuti vawane nzira dzekuronga mhuri nekuti kudzimwe mamwe maclinics vanogona kusvika maclinics akavharwa nekuda kwekuti kunenge kusina vashandi munzvimbo dzakurapirwa. Takatarisana nyaya yemhirishonga. Mhirishonga iri kukwira zvakanyanya panguva ino yeCOVID, kunyanya-nyanya panenge paitwa malockdown aya. Anoita kuti mhuri dzive nekusawirirana nekuda kwekushaya chekubata. Vanhu vari kushaya kana chikafu chekudya nemhuri. Monzwa kuti dzimwe mhuri dzaakudya kamwe chete pazuva. Nenyaya yekuti izvo muZimbabwe madzimai nevanhurume vanoenda kunoshava, kunotengesa mumatauni kana kuti vamwe vanotonohodza zvinhu kuSouth Africa vachiuya vachizotengesa. Nekuda kwemalockdown aya zvaakuonekwa kuti vanhu havachakwanisi kuwana mukana wokuita izvozvo zvinosumudzira mhuri dzavo. Asi tatarisa chirwere cheCOVID-19 ichi, taakuona zvakare kuti madzimai ndivo vaakunyanya kusangana nebasa rekuchengeta varwere mudzimba.
Zvii zvingaitwe nehurumende pari zvino?
Saka isu tiri kufunga kuti hurumende yadzidzisa vanhu kuchengeta varwere mudzimba. Ngakuve nemaisolation centers anosapotwa nehurumende. Tiri kuda kuti hurumende imire zvikuru panyaya dzekudzivirira zvakare COVID-19. Pari zvino tiri kunzwa kuti kunyangwe mahealth workers vari kubata COVID-19. Chikonzero chikuru chiri chekushaya zvekushandisa mumahospitals. Tiri kutarisa zvakare nyaya yekutesta kuti vanhu ngavatestwe pachena. Panyaya yepublic transport tiri kuona kuti mabhazi aikatanga achimbosazadza vanhu, asi iye zvino tiri kungoona kuti vanhu vari kungotsvikinidzana vari mumabhazi. Nyaya yekubatsira mhuri dzinenge dziri kushaya, hurumende yagona kupa marelief package echikafu kumhuri dziri kushaya.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington.
Iye zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Ndinokugamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kuda kuti titarise nezvedambudziko rezvirwere zviri kubata zvipfuwo zvikuru mombe. Zvatinonzwa kuti varime vakawanda vari kurasikirwa nemombe dzavo kuburikidza nezvirwere izvi. Muhurukuro yedu tabata munyori mukuru wesangano revarimisi reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association, vaZivaishe Zhou. Tiri kugamuchirai nemufaro muchirongwa chedu, vaZhou.
Mastenyu.
VaZhou, mungatiudza kuti dambudziko ratiri kunzwa rezvirwere zviri kubata zvipfuwo zvikuru mombe rakamira sei?
Nguva ino yatiri tiri mubishi kuedza kubatsirana navarimi zvikuru sasa pamusoro pezvipfuwo zvavo zviri kusangana nezvirwere zvinotinetsei. Asi pamusoro pazvo zvese pane chirwere chanetsa charura kumombe dzevarimi chatingati isusu January disease kana kuti filariosis nechirungu.
Chirwere ichi chinokonzerwa nei vazho?
Chirwere ichi chinokonzerwa nezvatingati zvishambwe tunowanikwa munzeve twebrown. Tunonetsa kana even kuuraya nenzira yokutswanya kana kuti yatingati kutswanya.
Murimi anoona sei kuti mombe yake yasangana nechirwere chejanuary disease?
Chamungaona nacho kuti zvino izvi mombe inogona kunge yakusangana nejanuary disease kuita mutochera kana kuti atingati mambabvu. Ndiyo saini hombe iyoiya yatinoona nayo mombe tisati taivhura patinovhura mombe paya. Zvimwe zvekusadya zvakanaka kana kufemera pamusoro kubuda furo kana rutemo muromo yobva yafa. Tikavhura chitunha chemombe iyoyi tinotoona isu kuti kudunduvira kunenge kwakaita ropa mumatumbu kunenge kuripo kwatingati isusu nechirungu hemorrhages. Yellow futi inenge yakazara mumuviri wese yatingati yaiya jaundice. Kushata kwechiropa kana chero muchichidya munodohwa kuti chiropa chashata. Kuzvimba kwenduru kana taona izvizvi varimi ngatitsvakei mishonga nekuchimbidza yekuti tirape mombe idzi.
Mishonga ipi ingashandiswa nevarimi kurapa mombe dzavo?
Tine mishonga yatinogona kushandisa pajanuary disease. Tengai umwe mushonga pamishonga yandichataura panapa. Munogona imwe kutenga yatinoti Butalex kana Butacam kana Butajex kana Clazon kana any wamunogona kuwana unenge uine yatingati bupa vekoni as an active ingredient. Because ichi chirwere ichi tingati isusu pachirungu inonzi protozoal disease inokonzerwa neparasite inonzi Theileria pava. Saka panenge pachidiwa an active ingredient.
Mishonga iyi inozopiwa sei kumombe?
Hama, kana mchinge matenga mishonga iyoyi musaite mistake iri kuita vanhu vazhinji yekubayira mishonga uyu pese pese. Mushonga uyu unoitwa inonzi deep intramuscular injection inobayiwa muma neck muscles kwete pese pese. Ndinoreva kubayira just below hampu yemombe asi muri muhuro. Musabayira pagumbo kana kumwe. Varimi vanofanira kuteeresesa vazvizvisise. Apart from January disease zvakawanda zvimwe zvinogona kuparadzirwa nebrown yeatic. Tingati isusu even inonzi gau sickness iripo. Saka tinokurudzira mubayire zvekare any long acting antibiotic atingati vana hitet kana alamycin kana penicillin kana copamycin kana procarben kana tetanus zvayo. Izvozvo izvo zvinogona kukubatsirai kuti mugare marwisa chirwere icho nezvimwewo zvirwere zvinenge zvichikonzerwa nekachishambwe kadikidiki katataura nezvakwako. Antibiotic idzi guys dzobayirwa mamwewo masaizi asiri emuhuro mandambotaura.
Manga makateerera kumunyori mukuru wesangano revarimisi reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association vaziveishe zhou muchirongwa chedu upenyu hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chikamu chepiri chehurukuro yedu navazhou pamusoro pemachengeterwo angaitwa zvipfuwo. Ini ndini Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Musakanganwe kugara makapfeka mamaski nguva dzose uye kugeza maoko enyu kuitira kuti agare akachena. Murare zvakanaka vatsigiri veStudio 7 kose kwamuri. Ini ndini Rachel ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19. Ndokuizika tise.